A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Friday, October 21st, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the water crisis.
To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the worsening water problems in Zimbabwe.
Addressing journalists in Harare today, Environment Minister Opa Muchingurukashiri set off alarm bells saying the national dam storage levels have declined significantly to average 41.9%, which is 20.4% below the normal average of 62.3% for this time of the year.
But what is causing this crisis? Experts say it's a combination of change in the environment and also a man-made disaster that has been unfolding for years. Councils have also been grappling with issues of poor water quality, which is another reason for disease outbreaks in Harare and other parts of the country. The government has also not been investing in infrastructure development. Gibbs.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. Yeah, kunjalo foi.
Ngiyaphila. Wonguka hamawadiwa nasi tinoti tinge tichitarisa nezve dambudziko rinenge rapararira munyika omure kushaika kwemvura. Tirikuona kuti gurukota rinoona iro nezve zviwanikwa nekuchengetedzwa kwemvura. Amai Opa Muchingurukashiri vari kutiwo zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika omu. Inonzi inqabanqose. Inqa.
Almost there, yeah. Oh, I think you are becoming a kumete of some sort.
I'll give you that
senem. It's a royal senem, by the way.
Oh yes.
So, kaya zani ezibabwe kule ngabangoza ya manzi. Uplesi kumbe zama suti ngabangoza. Uchayle la mshakoto wage. Si avontuza zama futi. Yeah, so, ukulumile silu Opa Muchingurukashiri siti amanzi asilela ezibabwe. So, nilalapeli kona kwa nampenge maka libuona ani. Njalo libuona zani kumapela jani konoko. So soon as I want to be schoolmela, a blessing, must say to Kamajan. Kobula is your husband's Atlupa, a Gulazan best water project, water is a Enziwa, a Yenziwe, who's a wish I got a dam like, okay, in Ania Kambahamba, who's a Utaba Fara one stina, a Womyaga, Kupome 60. But Fagas in your booty, Sanzia Pumapum. So soon as Uti.
Of course, today we are lucky we have an in-studio guest that is a media practitioner, Sean Macheza, based in the Netherlands. Sean, welcome to Washington.
Thank you so much for having me, guys.
Thank you so much, Gibbs.
Mm-hmm. So, talking about water, Mr. Macheza, you know, do you think this issue is getting, some kind of attention by the media, or no one is concerned until Kashiri comes today and announces that there's a crisis? This is the second time, by the way, we are being told about this issue.
Well, I think the problem of water in our communities is gets coverage on social media and in the news, but it's the type of coverage, I think, that has to change. We can inform people that there's not going to be any water. We can talk about people having access to water. But I think there has to be some depth of how we actually approach the topic. This is a question about quality of life. This is something that goes beyond just not having water to cook or to do your laundry. A healthy population makes for a more productive country and happier people. And I think the media has to actually go a bit deeper and look at how this problem actually affects us as a country, how it's not just a narrow issue of access to water, but it's a quality of life problem. And the media has to be a bit more empathetic in how it reports about this.
Mm-hmm. Mm-hmm. And of course, you grew up in Bulawayo.
Yes.
I mean,
it was daily about, life. Daily life. You have to get a bucket and make sure you have water in the house at mm-hmm. all times.
Yeah.
And you can't ensure that that water will be clean.
Mm-hmm.
And it's amazing that we're still having that mm-hmm. in the present day. Ukuthi kumele kube le drum, kube le linye drum, isigubhu zamazo esigcwele amanzi, just so that people can go from day to day. So something has to be done. The government has to do something better about this. And it's the role of the media to actually tell some of these stories instead of just informing us that there's no water.
Mm-hmm.
But this song is always played towards elections and just goes like dead after elections. You hear people campaigning that Zambezi Water Project, this and that, you know. There are even some big projects near Harare.
Indeed.
Yeah, you know, but
Kunzi Dam,
Kunzi Dam, this and that, you know. But nothing happens. And the media, where is the media there?
Yeah, I think it's about making it an ongoing story. Instead of waiting for a situation
cholera
outbreak, which is actually the culmination of an entire process that could have been addressed as consequently with time. So I think the media has to move beyond looking at issues, episodic reporting. You know, we need to actually have strategies where we deal with the story and work with it over time and keep it in the conversation, because we don't want to just talk about shortages of water or shortages of electricity or any other amenities only when there's one specific incident. Like right now, we didn't have rains this whole last rainy season. This has been a problem that has been coming for a long time.
Indeed.
It's not just the dams became empty today and the minister announces. What plans has the government made? What have councils been doing to mitigate the effects of this lack of water? What is our health ministry doing to educate people about the problems that arise with lack of water? This is something that we have to keep in the conversation consistently, rather than just episodically shouting, oh my God, there's not going to be any water in the next few months.
Thank you so much. And I think we have Mr. Simbarashe Moyo, the chairperson of the Combined Harare Residents Association in Harare. Mr. Moyo, good evening.
Good evening, and let me greet the listeners of the program.
I hope they are doing fine on behalf of all the listeners. Now, tell us about this water crisis in Harare. What is happening?
Well, we are experiencing an acute shortage of water in the city of Harare and also the satellite towns of Harare. I'm talking of Rua, Norton, and also Chitungwiza, that also relies on Harare in terms of water provision. And this is caused by a number of factors. We're having a situation where supply has seriously outstripped demand. Our water sources are no longer able to support the level of demand that we are having in Harare, in Chitungwiza, and the satellite towns of Harare, primarily because of several years of neglect and people failing to plan, ahead in terms of making sure that because of the growing population, there must be commensurate, planning to cater for the growing population. So these are some of the reasons that are resulting, that are leading to this situation that we are in at the moment.
Thank you so much. Gibbs?
Manje, Baba Macheza, lapa, kulungiswa njani kwa kiloko. Ngasu kangele, le miti ya pela nga ikona. Ya visiti uti pali story. Kumele isitori lezo phela zibe mnandi ukuthi wena nxa usibala labasakhula besibala besithakazelele ngoba kumele imithi yenze imali kuzobuya ke umuntu uyabe kumele ukuthi athi kumele kulunge so ke ukubona njani kuyagcina sokutheni ukuthi imidia yagcina igangela ukuthi hayi udaba lolu luqakathekile kakhulu
imidia ma ibhala istori angithi ubhalela abantu and abantu ababhalelayo kumele ube kwazi ukuthi ubhalelani isitori sakho. Into ekhona ukuthi of course you want to make money. Ufuna ukuthi abantu obabhalelayo bebe ngabantu aba healthy, right? Who can also make money. So it's in the media's interest also to make sure that you have a healthy population. Mina ntemba, when it comes to social reporting, it's not just water. It's not. This is not an isolated issue. It's a symptom of a broader problem. And the media has to make sure they get society involved. Mau palo palo uti aban laba mau ngabachela ngengenga le benzene ngako.
Yeah.
Right. The role of the media is to bring those people together so that collectively we can actually achieve action and solve these problems. It's not just informing people, but also capacitating them that they can actually do something about it. So find also solutions that have come from other places and share them with those communities.
Thank you so much.
And I think we are now being joined by the mayor of Bulawayo, that is Councillor Martin Moyo. Your Worship, good evening.
Good evening.
How is the city of Kings and Queens?
Well, we are managing.
Okay. Now, Gibbs, maybe you can fire away.
Yes, so every year we are told that Bulawayo is facing a water crisis. Now, Councillor Moyo, how best can this issue be tackled by the city of Bulawayo?
Well, we are doing all that is in our power to minimize this water shortage. But mostly it's circumstances beyond our control. We cannot control the weather. We want it to rain so that our dams fill up. But we do not receive adequate rain, and hence the perennial water shortage problem in Bulawayo. However, as a local authority, we are trying to plug all the loopholes. We know that there is what is called non-revenue water. That is, where you have treated, let's say, 200 kiloliters of water, the only perhaps 140 is delivered to households. The other is not accounted for because of leaks all over the place. And we have a program to rehabilitate, replace all the infrastructure so that we can minimize on the problem of leakages and the loss of water. Because if this water were not lost, perhaps our problems would not be as bad as they seem to be. So, yes, we have a water crisis. We are trying to manage it as much as possible, and we are putting in place measures to mitigate the problem and also to augment our water supply.
But, Councillor Moyo, whatever happened to the Zambezi Water Project?
The Zambezi Water Project is a national project. By our size as a city, with a budget of 105 million, it is a project that we cannot lift. And so we are looking to government to see to the implementation of that project. So we know that if that happens, then our situation would really be relieved. We would be better off with extra water from the Zambezi.
Thank you, Your Worship. Please do stay on the line. And regatidzokere kuna Mukoma Simba Moyo kuHarare uko. Mukoma Simba, tichitarisa iro dambudziko rekunetsa kwemvura muHarare. Pakambonzi patorwa mari kubva kuChina uko pombi dziri kugadziriswa. Zviri kufamba sei?
Doroba re arare raka kwereta mari inoita iyo 144 million ku China kuti vagadzirise matambudziko atanga tichisangana nawo panyaya dzekuwanikwa kwemvura asi sezvatirikuona tirikuona kuti mari yakauya yakapinda asi hapana chiri kunyatso tsvakatuka chiri kuchinja chiri kutaridza kuti pane mari yapinda kuti ipundutse mawaniro atinoita mvura nokuti dambudziko tichingori naro pamusoro pazvo tiri kutoudzwa kuti mvura iyoyo hatichakwanisi kuiwana mazuva ese mvura iyi yakuwanikwa mamwe mazuva isingauyi tiri kutoudzwa zvakare kuti even isingatowaniki saizvozvo vanotori neurongwa hwokuunza maprepared water meters saka ndopatiri kuuya tichiti ko zvino munogounza maprepared water meters iyo mvura yachona pasitorina chii chamunofanira kutanga kuita handiti chokutanga kuita ndechekuti munhu awane mvura mazuva ese musati mataura nyaya idzodzo dzokuti munge muchiunza maprepared water meters saka ndemamwe machallenges atiri kusangana nawo isusu sevagari vemuguta reHarare mari yakakweretiwa asi ndofunga haina kushandiswa nomazvo zvaifanira kuti zvizoita kuti nyaya yemvura igadzirisike tine nzvimbo dziri muno muHarare dzakaita sana Tafara Mabvuku nzvimbo idzodzo dzava namakore dzisingatowani mvura taifungidzira kuti kuda kana loni yauya nokushandiswa kwaichaita kuwanikwa kunoitwa mvura kutafara mabhuku kuchachinja asi tese tinozviziva tinogara tichiendako tichinoongorora hapana chati chachinja vanhu vachona havasi kutoziva kuti pakatombouya here mari yekuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe.
Thank you so much, Sean. I think you heard him there saying that the Harare City Council got over $100 million dollars from China to upgrade its water systems, but he's saying nothing much has changed, and he suspects that there was a bit of corruption.
That's what I keep thinking about this water issue. We're looking at it specifically, yes, but it always helps to keep it in context because the reason why we have this water problem is it's a symptom of deeper structural issues generally in our country. Because to think that a country like Zimbabwe, which has the Zambezi River flowing through it, which has all this infrastructure that has been there, still has people who don't have access to running water, it's sad. And this is basically because of this endemic corruption that has taken over our country. It's one of the saddest things to see. When a country is abundantly endowed with resources, but its people don't have access to these to those resources, and I think it's the goal of the media, not only the media but also communities at large, to actually go deeper into these issues to recognize that this is a symptom of a deeper underlying problem, and the media has to we have to have more investigative journalism. What happened to that money that was taken from China as a loan? Where has all the money that has come into the country from the sale of our resources gone if we don't have access simply to the most basic of rights? When you talk basic human rights, you think the right to life, which is buttressed by the right to food and water. Water is imperative. And to think that we don't have this as a media community, we have to dig deeper. We have to find out why we've reached this point where in 2016, in a country like Zimbabwe, people don't have access to such basic amenities.
Because right now, it's a disaster. Just rearranging chairs on the deck of the Titanic. The disaster is going to happen anyway.
You can't deal with the water problem in isolation.
Yes, we are going to go Moyo. Baba Moyo, poke utu romance go blawayo, liza lungi sanjani.
Ngithe mina sila ma measures which we are working on. One of them is the infrastructure is old, and because it is old, it is we get persistent dust and leaks, and so there is a program to rehabilitate. All the old infrastructure, the pipelines that are underground, so that we can reduce the amount of leakages. If we reduce the amount of leakages, then we cut down on the rate of non-revenue water that we have. Water that is lost now becomes available to households. We are also working on the augmentation program. The current one is the Epping Forest Aquifer. We want to do a pipeline that will deliver, I think, about 15 meters of water to the city. This is something that can be done in a short time. Of course, we were expecting that by December this year, that pipeline will be delivering water. But then the bureaucracy in the tendering process delayed things. And I think the adjudication of tenders has just been done. I'm not so sure if we have a contractor that has been awarded the job, but it's not something that we are going to realize this December. It's probably something that we might have, let's say, mid-year next year. And also, it's the community at large. Water is a scarce resource, and it is important that we use water, we conserve water. We use water sparingly. We conserve water, and therefore we continue to conscientize our residents to use water sparingly. Let's not use water for them, for those uses which we have kind of blacklisted. Like, you cannot use water, treated water, for construction and that kind of thing. These are some of the measures that we are putting in place to see that well, at least what water is in our dams can stretch us for a little while longer until the rains come.
Thank you so much, Your Worship. Do stay on the line. Regai titore mutereri wekutanga kuchipinge uko. Mukoma Moven, mungotamba here? Mukoma Moven? Mukoma Moven? Nare ya mukoma. Inenge siri kuita nare ya mukoma Moven. Tichaedza kuvabata pachipinga apa kuti tizwe kuti zviri kuhamba sei. Asi regai tiende kuna vamoyo. Vamoyo muripo here parunhare? Muchiripo here?
Hongu ndiripo.
Ehe, tichitarisawo kublawayo kwangu chinzi kuri kuitwa water project kuHarare pakambotaurwa nyaya yekuti pavakwe rimwe dhamu kunzi dhamu nekuti kuchivere uko hakusisina kumira zvakanaka. Makambonzwawo here nekanzuri kuti zviri kufamba sei pakuvaka mamwe madhamu?
Ndoda kuti nditange nditaure nenyaya yekuchivero kuti tisatambotaura nyaya yekuvaka kwemamwe madhamu. Kuchivero kwachona kwatiri kuwana mvura. Mvura yekuchivero imvura yakasviba, mvura yakasangana nemvura inobva muma, tingati mvura inosangana nemvura yesuwa, zvichipurukidza mukuti dambudziko rinobva raiwedzeresa kuti even mvura yatinayo iyoyo yakatosviba, inotoda mishonga yakawanda kuti igeze, kuti mvura yachona ichene kusvika zvokuti imwiwe nevanhu. Ndobva ipapo ndoenda panyaya yamuri kutaura yemacapital projects akafanira nekuwedzera mamwe madhamu. Tichitaura zvanakunzi dhamu, tichitaurawo nemamwe madhamu anofanira kuti awedzere mvura yatinoshandisa muHarare maringe nokuwanda kwatiri kuita sevanhu. Urongwa ihwohwo hauna kunyanya kusiyana neurongwa hwamambenge muchitaura hwematebeland Zambezi Water Project, hunovawo hwava nemakore akawanda zvikuru, uyezve urongwa hwatinongonzwa huchitaurwa kana pega pega patinenge takuenda kumaelection. Angori mashoko ari kungotaurwa pachingotaurwa kuti nemafigure kuti pachazodiwa mari yakati kuti zvinhu izvozvo zviitike. Hapana chinobatika chatati taona chinotaridza kuti vanhu vaisa musoro yavo pamwe chete kuti vaunganidze zvese zvinoda kuti zviunganidze. Vaunganidze mari inoda kuti iunganidze kuti tiwanikwe tichikwanisa kuzoti tavaka mamwe madhamu kuti mvura yedu yatinoshandisa iwande. Saka ndingati idambudziko hongu takatarisira zvedu kuti kuchaita kuchanaya imwe mvura, asi ichangonaya ichingoerera ichingoinda inongona kutouya yakatowanda. Ndingangopa muyanidzo zvepaya padhamu riari kumasvingoriya rangara zara zvuti raikwanza kuchengeta vanhu kwemakore anopfuura 10 asi mvura yachona yakayerera ikatoenda ikatoregedzwa ikainda nekuda kwekutadza kuronga zvinhu zvakanaka kunenge kuchiitwa nevanenge vapuwa basa maengineers anenge achiita basa iroro nezvimwe zvakadaro saka inyaya yekusakwanisa kuronga zvakanaka nyaya yekusakwanisa kuunganidza chouviri chokuti zvinhu izvozvo muzviite inoita kuti tirambe tichingotaura kuti nhasi tataura nezvemazambezi matebele ndota project mangwana tirikutaura nezvekunzvi mumwe musi vanhu vanotaura nezvetokwe mukosi mumwe musi vanotaura nezvakati asi chiripo chinenge chiri paground pasi patinobata isusu sevanhu hapana
tinotenda zvikuru tina mukoma Peter regai timbotirai kuchitungwisa makadi mukoma Peter nhasi nhare dziri kuti netsei mukoma Peter kuchitungwiza
kwahlupa situngwisa
ya nhasi dziri kuti netsei mafoni acho ari kuti netsei of course we are having problems with our lines but please just keep trying eventually I think we'll get there Gibbs
yeah lizame sibili kusifonela lapha ke 001-202-619-2077 nhasi number 40 001-202-619-2077 Yeah, incingo zethu ngani ziyahlupha kodwa libe lokho lezama. So blessing as we know we are live streaming on Facebook and we've got some messages right now. Imelda Chie Chicks says it's not only Harare in Chitungwiza too, people don't have water. Then I've got Brightwell Tendai Kadenge. He says my former university mate Sean. Sean, we've got some guys here, yeah? That know you so much. So now coming back to you, Sean.
Yes.
So when we look at certain issues, we know that we are living outside the country.
Mm-hmm.
But we've got relatives in Bulawayo, in Harare, wherever, right?
Yes.
So there was once this issue of, water meters.
Yes.
You know, not water meters.
The prepaid.
Prepaid water meters. So at the end of the day, there was a problem. People didn't want them, literally, you know.
Mm-hmm.
So at the end of the day, how did you look at that issue, you know, vis-a-vis your relatives and the way the media was covering it?
I think there was not enough nuance given to the issue because you had basically two different arguments. It's you want us to pay for something we don't have.
Mm-hmm.
And then you want us to provide something you're not willing to pay for.
Mm-hmm.
These were the two sides. The residents are saying, give us the water and then we'll pay. And then the council is saying, we can give you the water only if we have the money to provide it.
Mm-hmm.
And I think there must be a halfway point somewhere there. Because indeed, it costs money to provide the water services.
Mm-hmm.
That is
mm-hmm.
understood. But at the same time, we have to think of water as a right.
Mm-hmm.
As a government, as councils, people have to have access to water. And I think the only midpoint there is to have, when I look at it from a media perspective, is to really have an informed community that understands that at least, okay, when we get water, let's use it sparingly so that everyone gets some. I liked what the Honorable Mayor mentioned about saying, yes, let's not use treated water for construction and things like that. We take it for granted that when I open the tap, water will come out. But it's helpful for us to also understand water is a finite resource that we have until the next rains.
Thank you
so much.
So
we have to use it quite sparingly. And that's the halfway point only.
Interesting. I think I will talk to the mayor about that and also the residents who were not for it. Tina mkoma Peter. Vanenge vambodzoka. Mkoma Peter makadi. Aiwa tiripo tiudzei kuti kuno kuri nani zvako zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro pari sei pachitungwiza
pakaoma
tiudzei dambudziko remvura
pakaoma zvemvura mvura yamuri kutaura iyo vakomana kuno kunotori goridhe chairo gorodhe chairo
zvii zviri kuitika
airi kutombowanika hakuna mvura zvachose zvatikuona sinze zvekuti munoziva Zimbabwe haisi desert inyika ine mawater bodies akawanda zvekuti vanhu vanokwanisa kutora mvura yayo vachishandisa but dambudziko ratiri naro muno muitse matter of priority kuti nokuti vanhu varimuno vanongoda kuita consolidate mapowers avo kuti varamba varimo vachitonga vari masimba vachitonga vachitora mari zvavanoda necorruption vasingakoshesi upenyu hwevanhu kuti iya zvino tira tarisa kuti katarisa ndopa mufananidzo wechitungu zvaine ine madzondano akaipoteza anoita matatu kana mana ane mvura asi chitungu zvapachayo sekanzo haina kana dhembe remuzinjerayo rinosapuraya mvura maresidensi echitungu zvaanodarika 2 million saka zvoratidza kuti uri babarudzii anopa vana anopa vana musha usina mvura usina tsime ende uyezve zvakadaro zvoratidza kuti havana hanya nekukoshesa upenyu hwevanhu ende dzumba panguva dibiri tere muchaona tichavana nezvirwere zvakafanana nakorera natyphoid nenyaya yekuti mukatarira iye zvinezvi chitungu zvaese munongoona mabhaketi emvura achinocherwa kuya kuri kuyerera kuchinda masiweji saka inyaya yekutongoti inyatidza mwari kurama kuita vanhu muchitungisa
Saka munomboona mvura yacho mazuva mangani kana kuti haitouye zvachose
haiwaniki zvachose hakuna hakuna chinonzi mvura hakuna chinonzi mvura kutoona zviri kutira zvino zvekuti ivo vanhu vacho vatminoziva nozatotakataurira vanhu kutivanuka voterai vanhu hamuno mambotarisa kuvati vanhu vakamira sei nekuti kutaura chokwadi vanhu vari pavamwe vacho vakatochera bhohozi padzimba dzavo vaa kutengesera vanhu mvura bhaketi 20 cents bhaketi 20 cents saka tichiudzai iye zvino zvichine crisis yecash mari hauna uruda mvura unoitenda kupi mvura yacho mari yatinoiwana kupi yekuti utende mvura unosvika kupi uchitenda mvura
aiwa tinoe
munhu an individual
tinotenda zvikuru kumapita
munomunyika munomu
tinotenda mukomapita
chokwadi zvakaoma tinovangoti vangu panext time vanhu ngavazive even makansilas aripo tikaona so zviri kuitika ukadzinya dzemastens 1 20 20 30 30 30 asi kuti vatarisa kuti vanhu vavo vacho vakavhotera ri kurava masezi hapana kana 1 even mafeedback meetings hakuna kuti vachinzova matambudzo ari kumusha hapana kana ari kumbozvita izvozvo kunyepera
aiwa tinotenda zvikuru mukoma peter of course he raised a number of issues there but he's saying that there are no feedback meetings from councils you know councils used to do that interact with the residents but he says it's not happening but he says in Chitungwiza it's really bad you know atina mukoma moven nekuti nare dziri kunetsa rega tingotore mukoma moven nekurumidza mukoma moven kuchipinge makadi mukoma moven nare yacho inenge iri kuti netsei but of course going back to mukoma peter he's also saying that you know people are digging wells or those who have boreholes are selling you know to some residents but he says now with this shortage of cash he does not know how they are going to survive because they have to buy water like literally every day you know and he's also saying that is also blaming the electorate that you know before you vote for anyone you should vet that person because some people it appears are benefiting from the crisis Gibbs
maybe one bucket of water will be one pond
yeah.
what? I don't know now so sibuyele ke kubaba mayor baba mayor so there was that issue of the prepaid water meters so maybe the council was going to you know get a bit out of it you know but it just fell off what happened Councillor Moyo? Are you there, Councillor Moyo? I think we have lost him.
Let's try Mr. Simbarashe Moyo. I think he's on the line.
Yeah, Mr. Simbarashe Moyo, are you there? Are you there, Simbarashe Moyo?
Yes, I'm still there.
Yeah, okay. So that issue of the water meters, you know, what actually happened?
Prepaid
water meters and so forth. What happened?
For Harare, they've already started installing those prepaid water meters on a pilot phase because I think they want to test if this kind of technology is going to work for the city of Harare. So the report that we are getting from the areas where they are putting these prepaid meters on a pilot phase, the reports are not really good to listen to because it seems the technology is failing Harare. These are some of the reports that you are getting. For instance, someone buys water worth $10. The person ends up getting water worth a dollar or even two. So we really think that a lot needs to be done before we can conclude, or before we can all say we must now install prepaid water meters. For instance, I think let's revamp the water infrastructure. Mm-hmm. Let's make sure that residents are in a position of getting water on a daily basis. Let's attend to the aging piping system. Let's attend to all that is involved in the provision of water before we can talk of installing these prepaid water meters.
Mm-hmm. Thank
you. Is the advice that you have been giving the city of Harare, but of course we know that they don't normally listen to this, because I think the whole idea of prepaid water meters is not meant to, you know, raise revenue for the city of Harare, but it's meant to benefit some individuals through the, you know, the tendering process and all those related processes.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Moyo. Do stay on the line. Regarding what we're talking about, we're going to talk about it. Magadi. Hey, Raka Mira say Dambuzikore Mvura kugokwe nembudziyao.
Shakao Magadue kugokwe kunoneka mvura. Shiborani hakuni na unoto famba a distance of about 8 to 10 kilometers of shinotaka mvura. Unozoona kuti yacho inenge iri ma unprotected.
Vashoko demamboti fambe pamuri nekuti foni yenyu yakuita ichikata isinganzwike zvakanaka.
Alright.
Yeah, ipapo pakunzwika.
Alright. Kana kuti dai hurumbende yedu yaikwanisa ichigona kuti vasinge mabhozi zvaigona kubatsira vanhu, nokuti vanhu vari kutambudzika zvisingambobviri.
Saka 8 to 10 kilometers mune muchifamba netsoka kana kuti mune mautosunga mombe?
Netsoka, seni zvangu ndiri pachikoro, saka you find kuti makuseni ndisati ndaenda kubasa ndofanira kutonotsvaka mvura makuseni seni ndozodzaka ndogadzira kuenda kubasa.
Saka 8 kilometers kuenda dzimwe kudzoka?
Zimwe kudzoka. Saka kana paine mari ndopatinohaya vanhu vanenge vachinotitekera mvura nengoro dzavo, but kana pasina you have to walk.
Saka muri kukurudzira kuti pacherwe zvibhorani zvakati wandei kuti vanhu vasafambe mitunhu yakareba.
Yakareba saizvozvo, ndizvozvo chaizvo chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vashoko nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
You heard there from Mr. Shoko. He says no boreholes in Gokwe Nembudziya, so they have to walk for about 16 kilometers to and from just to fetch water.
Yeah, before I go to Sean, let me just read a message from Joseph on Facebook. He says, our prioritization as a country is poor. That's why we have this national water problem. The government focuses on buying takers instead of water, which is a basic right. So, Mr. Macheza, nxa ukhangela udaba lolu, abantu bayakhuluma lapha nxa ukhangele eHarare kuthiwa kula manzi, esithungwiza kula manzi. So, omunye lapho uJosepha kuthi okukhanya kusobala ukuthi uhulumende kakubeki ubaluleke ukuthi kumele kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Bagijima besiyadinga ukuthiya gasi, bengakhangele zamanzi. So, udubekile lapho ubaba uJosepha la.
Lolu daba liyahlupha Gibbs. Mawusiza umuntu esithi usegokwe nembudziya ule same problem lo muntu oselobhengu la West kobulawayo. Ule same problem lo muntu osechitungwiza eHarare. It's a clear indication ukuthi lolu daba lubale yonke indawo.
Lukhona
yonke indawo. Everywhere you have a water problem. So it's clear that this is not just specific issues, specific places that that have a problem. It's a lack of planning from definitely the upper echelons of government. Ama priorities. We indeed need law and order in the country, but we can't afford to buy a new fleet of vehicles while at the same time people are traveling 8 kilometers just to get water to drink.
Mm-hmm.
So it's a question of bringing these people who make these decisions to account. Mm-hmm. By also maybe putting these stories in their face,
mm-hmm.
like what we have here on VOA. I hope some of our leaders listen to Live Talk as religiously as some of us do. Because here is a story of a person who has to study and wants to improve his life, but he has to walk 16 kilometers a day to get to water.
Mm-hmm.
Mm. So it's definitely these stories that have to come out, and the government has to be aware of this and to make decisions based on the needs of people such as Joseph. Ukulungiseka kuyalungiseka Gibbs. Imali khona eZimbabwe. Ilizwe lethu lilizwe lenotho eningi kakhulu. Singathi in 1 month every government minister does not travel or sleep in a hotel and spend that money on just a gokwe nembutsia. How many boreholes can we sink?
Mm-hmm.
And the problem is, I think, we think too big picture. Some problems can be solved also with small increments. Just start off with one area and build going up outwards. From there, mm-hmm. growing outwards.
Mm-hmm.
We don't have to establish an overhaul where we need 140 million from China to overhaul the entire system. It's good to do that. But qalise mbare khonapho lungisa indawo encane yona leyo ekhona ususiya Highfields ususiya eChitungwisa. And unfortunately our government doesn't think in this way.
Thank you so much. Regaitende pa notona pa kuna vasibanda makadi vasibanda.
Tipo makadiyo.
Magadzira here kunovota mangwana. Makagadzira.
Ya takagadzirira.
Bata mfupi yanga ichitwa yapera.
Haya inenge yapera.
Okay. Tudze kuti dambudziko remvura rakamira sei munotono.
Na mvura iri kunetsa because nagre katisi kwansa kuwana mvura totongoenda kuzvibhorani chete ndokwatiri kukwanisa kunge tichiwana mvura but zvibhorani zvacho dzimunguva zvakutoshaiwa mvura.
Munowana mvura kangani kubva kukanzuro mazuva mangani?
Inogona kuwanikwa kana ka1 pamwedzi.
Saka munenge muchirarama sei manje kana mvura ichishomeka kudaro?
Kutongoenda kumatsime kana kuzvibhorani.
Zvino hakuna here dambudziko rekuti kunogona kuzoita zvirwere kana matsime acho asina kuvakirwa zvakanaka?
Ndozvataa kundongotyira kuti pamwe kuchazoita zvatuzireti zvokuti kogona kuita outbreak yezvirwere zvemudumbu kana dhizendiri nezvimwe.
Asi pane dzidziso here yekuti kana matora mvura yacho kumatsime munoita sei nayo? Munoiboilisa, munoita sei nezvimwe zvakadaro?
Sinzi tisina hedu mishonga imwe yatenge tichishandisa, inyaya yekutoti unogona kungoti yekunwa woboilisa, then yekubikawo hayo nekusuka ndo inenge isina chimwe chaunoita.
Pane mapiritsi amunombopiwa here kuti muise mvura imomo kana kuti kurarama nenyasha?
Kutongorarama nenyasha so far hazvina hakuna.
Aiwa, tinotenda zvikuru vasibanda nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you so much.
Tinotenda zvikuru. That day is Mr. Sibanda. Noton, you know, Noton is a by-election tomorrow. The campaign has been very violent at times, unfortunately. But he's saying that sometimes they get water once a month.
There you are, Mr. Macheza. We have a situation where in Norton, there are by-elections tomorrow.
Yeah.
It's a by-election, actually, a parliamentary one.
Mm-hmm.
But it's a town where there's no water. There's no one who was campaigning and talking about water.
It's unfortunate that we don't have policy and issue-based campaigning in our political system generally. I think, though, at the same time, we can complain that no one was campaigning about water, but that has been the trend, that people identify issues only when it's now election time, and then they try to make that a platform to reach political power. I think the only solution is consistent, consequential reporting, like really as a media and also as a community, as a country, we have to start thinking a bit more long term and to become more patriotic than we are partisan.
Mm-hmm.
So the media has a role to play in doing this, and I think the water issue is again always just one symptom of what's going on in Norton. I think
mm-hmm.
there are a lot more issues going on in Norton in the run-up to the by-election, and it's important that we keep these issues all in context. Mm-hmm. That's, I think, the most important thing.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ngai timbo tisatatura mwe mutereri timbodzokera kuna mukoma Simba muripo here varunare mukoma Simba mukoma Simba
hongu ndiripo hallo
ehe tichitarisa zvanga zvichitaurwa namai muchinguri kashiri vativo vachada kugara pasi neatingati ma stakeholders ese kuti pataurirane kuti poitwa senyaya yemvura vamwe vari kugununguna kuti imiwo sevagari ndimi munoita kuti dzimwe nguva idzo nzizi dzacho dzipedzisire dzasviba vanhu vanonga vachirasira marara pese pese nezvimwe zvakadaro makanzuro anomboti kana madhaipa anopedzisira kandwa mutoilet ozobloka mvura zvichingodaro zvichingodaro imivo muri kudzidzisawo here vagari nezvekukosha kwakaita nyaya dzezviwanikwa kana kuti zveenvironment yavanogara
ichokwadi isusu titori mushishi ndingati iprogramu dzatinogara tichingoita dzekudzidzisa vagari kuti tichengetedze nzvimbo dzatinogara tisarasira marara pese pese tisarasa mapambas tichimaisa matoilets achiflashwa nokuti anobloka anokonzera matambudziko akawanda asi inini maonero andinoita dambudziko hombe riri kubva kune vanoita zvematongerwo enyika ndivo vari kukanganisa nyaya dzemawaniro atinoita mvura ike zvinezvi mambenge muchitaura nyaya yekuti kunotoni chaiko mangwana kunenge kuine sarudzo ndakatotonawo pachivhitivhiti nezuro ndikaona kuti kune vechidiki vanopfuura zvihuru zvishanu vakapuwa mastens ekuti vawane pekugara mukatarisa mastens avari kupiwa vari kupiwa vachigara panzvimbo dzatingati pachirungu dzingabvumidzi for instance pamawetlands nepanzvimbo dzaa dzingabvumirwe kuti vavake ndozve zvimwe zviri kukanganisa mawaniro atinoita mvura nekuti kana vanhu vakanovakira paya panonzi pawetland ndiyo panoita kuti mvura yedu mvura dzedu dzatinokwadzinoenda kumadhamu kuyakuya pamarecharge zones emvura dzedu dziya dziya saka mvura dzedu dzicharamba dzichipera dzichidzika mvura yedu iri pasi yatinoti tichere migodhi kuti tiiwane ichadzika zvakare nekuti haicharambi ichiwedzera nokuti mavakira pamawetlands maisa samende ipapo hapachawanikwi pachibata mvura semabatiro apanga pachiita matambudziko iwayo tiri kusangana nawo futi muHarare tine nzvimbo dzakawanda mawetlands dzakatovakirwa vanhu vakatoisa mastens ipapo vatovaka patova nedzimba kureva kuti mvura kana yaakunaya mvura haichawanikwi ichipinda ichigara pawetland paya yava kuyerera ichienda imwe ichienda kudhamu imwe ichirasika topedzisira taakuti kwatinowana mvura hayava shoma mvura yepasi futizve yakudzika apa munoona tiri mushishi futi yekuti munhu wese wese ari kuchera mugodhi ari kuchera chibhorani mvura yachona iri pasi iyoyo ndo yatiri kuramba tichitora futi hatisi kuichengetedza hatisi kuti paya painoita kuti iwanikwe ichiwedzera tipachengetedze saka nedzimwe nguva ndingangoti vanoita zvematongero enyika ndivo vari kutikanganisira panyaya dzekuwanikwa kwemvura nekuchengetedzwa kwemvura zvimwe chete izvozvo
aiwa tinotenda zvikuru Gibbs tina vazhou vari kumberengwa makadii vazhou
ndiripo makadiwo zvenyu
aiwa isu tiri wadi rakamira sei dambudziko remvura pamberengwa
dambudziko remvura rakakura because zvibhorani zvizhinji zvaapwa asi ini ndichaitora ndakasiyana nezvanga zvichitaurwa navamwe kunyange vachitaura havo zvekwadi mapoliticians apa tofanira kumasiya ari right hapana kukanganisika kwavanonyanya kuita asi nyaya ndeyokuti jesu kristu kana achitaura ndava kuchikristu manje unotiye kana ndoda kunodzoka vara nenyota nokumukirana nehondo nezvichavapo saka iyi inzara mukatarira mamiriro kunze nyika dzimwe dzinombonogara pasi dzose dzakafumana nevarombo vachiti toita sei kuti tigadzire tikline mudenga asi nyaya haisi ipapo nyaya iri pakuti apa tinoenda pa kuguma but I believe kuti vanhu vazhinji mapolisi zvino vanhu vakadzidza havabvumi kuti nyika ichaguma asi ndozvazviri kuratidza kuti mvura iyi mukaitarisa iri kunetsa Zimbabwe yose iri kutonetsa kunaya but zvazvichaugwa nevavo kuti pamawetlands vanhu vanovakira ichokwadi mvura vanhu vakavakira pazvisubo inotiza but iyo yokunaya yachoka ndiyo iri kutonyanya kunetsavo futi
yekunaya vazvo yekunaya inogona kunge isiri kunaya futi zvakanaka nevanhu kazvo vanenge vachiita kuti pavanenge vachigadzira maindastry pavo paipaya vanosvibisa mweya wekunziwo kuzvinozokanganisa mvura kana kuti yatingati pollution iyai
iyo ichokwadi pollution iripo katikaendavo kuti vanhu vanhu kune kunokumbigwa mvura but kana toenda ipopo pabhuku rangu ini ndovona kuti pollution mamiriro kunze nesha ndeyamwari ndiye wakaigadzira kuya kwataikumbira mvura kwatinoti isoso kumatojeni ndepamwari ndiye wakakugadzira mwari wakazviita kare tisati tamuziva achitipa mvura yakawanda takumbira pahwe iko zvinoda kuti tikumbire kumwanakomana wake vanhu tose titende ndadotenda zvikuru kuti minista upa mutsinguri vari kuti vachaiita national disaster inational disaster fosiwa nokuti kana mvura ikasanaya yakanaka mawater tables muno mumberengwa ava very low mvura yava kure zvaisingaiti
aiwa tinotenda zvikuru vazhou nekupinda muchirongwa chedu muri pamberengwa apa
neniwo ndafara zvikuru because taasi kubatai tiri pamberi mbai muri pawashington d
aiwa tinotenda zvikuru
zvakanaka
tinotenda I heard there from Mr. Joe in Berengwa yes a number of interesting theories short he's also saying that
it's the end
people
times.
Don't just don't just blame politicians it might be the end of times it said it very well, it is
a lot about how we've sometimes reached a point where we need to look at supernatural reasons to explain our our context. Things are bad in
indeed. So he said also taking us down memory lane the rain making ceremonies and all that Okay, we have also Vanyapokoto Makadi.
Ndipo ana makazimba
kuri. Aiwa tirina kuno kuri nani imi muri kupi?
Ndiri ku Glenview.
Oh, pa Glenview apa parise.
Parise mbora ndo iri kungonetsa osa izvozvizvo.
Munowana mvura kangani pasvondo?
Izvezvizvi kana tikenga yakatoenda sanhasi Friday togona kuzoiona kana musi wechitatu next week
asi inotombouyaka nekuti kumwe hanzi inoya kamwe chete pamwedzi kuna na mabvuku inogona kupedza kana 2 years isina kuya
imin ahedi ndenyaya ndanchida kutotaura ndeye kumabvuku kuti mabvuku wakatombowana mvura patakanga tiine inclusive government ati ndinoshaya kuti vanhu kana vachienda kunosvora zvikwereti kunze kwenyika uko kana kuti anganzi mabhirions ekuimf kana kuti kueu kana kuti ekupi kana kuti zvimwe havaendi vaine priority yekuti tida kupa vanhu mvura enezvo vanhu mazoe dhemu yaigara iine mvura nguva yese but vanhu vekumabhuku vanenge vasina mvura vanhu vekuchitungiza vanenge vasina mvura but vanhu vanoenda vanotora zvikwereti uku wouya kunoku zvikwereti zvacho izvozvo ndo zvavanenge vakuita basa rekusheyana kumaministiri ikoko vachingosheyana uyatora mari yakati uyatora mari yakati uyatora mari yakati mari iyoyo haina chaishanda tozodzokazve dzaakudzoka kwandiri inini kunze aiwa nyika ine chikwereti handizivi kuti vanhu kana tichiti ngatisablame emapoliticians mapoliticians kana tichitotarasa ndo auraya
nhari yava Nyapokoto yabva yakata asi vanga vachitiwo havasi kuwirirana nemwe mutereri wedu the previous speaker who was saying let's not just blame politicians but he's saying that they are very corrupt and they are therefore causing this crisis Gibbs.
So we've got a message from Webster Mutamba on Facebook as we are live streaming and he says what's being done in increasing water harvesting projects to harness the vast cubic meters that are going to the sea unharvested? I think that's a very big question. Maybe you can take that.
Well, I wouldn't know how to answer the question off the top of my head. But we do have...
They were given dam campaign kind of projects.
Yes.
Yeah.
We do have projects. I think most of the problem lies in actually getting the water from those harvesting methods to people's homesteads.
Mm-hmm.
And we have to invest in infrastructure. That only happens if you invest in infrastructure and you get actually a government that prioritizes doing that. Of course, even Kariba, we had these problems with the depleting water levels and all of that. But we do indeed still have the Zambezi River, which we capture. It's about simply finishing that line from from the Zambezi and finishing the Shangani Dam. So it's a question of priorities. I think Zimbabwe has no limitation of natural resources. We are a very blessed country in that regard. And all I can do is exhort the government and also the people to exhort the government to say, listen, guys, let's prioritize these basic rights that people need before we think of buying our BMWs and Mercedes Benz.
Thank you so much, Mr. Macheza. Sibone lapha kulomnumzana uzaba ecingweni. Baba Zaba kunjani?
Yebo, linjani?
Siphilile kakhulu Zaba, akutsho lapha ke isikhathi sesihambile. Ngokuswelakala kwamanzi eZimbabwe.
Ngiyabonga mpela ukungena kuhlelo, ngizakutsho nje ngamafithane.
Yebo, qhubeka baba.
Yebo, ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le involve ama-politicians. Iloba indoda nje engayizithi khona hayi sokuyiphela kwesikhathi, ngiyavuma lokho kodwa angingeni kakhulu lokho ngoba nginxa yokuthi le ndoda eqeda ukukhuluma kakhulu ukuthi ilizwe lethu li-blessed and libusisiwe leli lizwe ngoba liphahlwe yifula emikhulu. Ababusi bethu kabacabangeli phambili bacabangela bona lezingane zabo. Uba ngabe before bahle ba-connecta ama-pipes emanzi from Zambezi River or from bayenza amadama amakhulu from Limpopo River, baphahlwe imifula emikhulu laba bantu. Konke lokho abakwenzayo okokucina ebengikutsho nje isikhathi esiphelele dutsi ukuthi injelele bayikhohlwa kodwa yiyo abazalwa obaba omkhulu babo besiya khona. Okokucina kabaye kuma-traditional leaders bahambe iganga lonke bakhankase bagqibele inkakayi zabantu lezi ezibulawa ngama-politicians zilokhu zisegcekeni. Akulamanzi abangathola. UNkulunkulu angeke kuvuma amathambo abantu asegcekeni dubs nyama lapho.
Hayi, sibongile kakhulu-ke Mnumzana Zaba. Ungathela kusasa baba. So that was Mr. Zaba. He says people should go back to tradition, you know. Go back to Njelele and do what you're supposed to do and, you know, bury those balls that are in the bushes and you are good to go. And the rains will fall, yeah?
Mr. Moyo, are you still on the line?
I'm still on the line.
Yes, your last word as we conclude this show. On the way forward.
The issue of water should be actually declared a national disaster by this government. The reason why I'm saying this is to make sure that when it's declared a national disaster, it then opens up to donor agencies and international organizations to come in and assist the people of Zimbabwe in solving this acute, these acute water shortages that are currently facing as a country. The other thing is that I have noted that local authorities, most local authorities in Zimbabwe, have not recovered fully from the debt cancellation of 2013.
Yes, thank you.
The reason why they are failing,
Mr.
They
Moyo,
are failing to
thank you
to finance and support the provision of water.
Thank you, Mr. Moyo. Unfortunately, time is not our best ally, but we want to take this opportunity to thank you, Mr. Simbarashe Moyo, Combined Harare Residents Association Chairperson, also the Bulawayo Mayor, Councillor Martin Moyo, and our in-studio guest, Shona Macheza, a media practitioner.
Thanks for having me.
Thank you so much. And of course, our team behind the scenes, our engineers and producers, our viewers, callers, and those who sent messages on Facebook and WhatsApp. Signing off, this is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying have a lovely weekend.